Pachafano kufamba kwakawanda vanobva mumadhorobheni vachienda kumusha, vanobva kumisha vachiendawo kumadhorobheni kuhama, vachaungana pamagungano emhuri, vachange vachiitawo mapati, vanobva kune dzimwe nyika dzakapoteredza zvikuru South Africa, vana Botswana kwakawanda hama uku, vana Zambia, vana Namibia, Mozambique, nyangwe nevangabva kunana Europe, America, Australia nekune dzimwe nzvimbo dzingava dzine hama, vanhu vachiti ngatinoungana tive pamwe chete nemhuri dzedu kana magungano ekereke angaitika.
Muri kupa kurudziro ipi kuti vanhu vasatapurirwe chirwere ichi?
Hurudziro iripo nechenjedzo iripo ndeyekuti urwere uhu huchipo zvikuru, uye mafigiri mamwari kutokwira ekupararira kweutachiona hweCOVID-19 zvikuru takanangana nevariendi yeOmicron. Saka zvatingareva nekukurudzira vanhu ndeyekuti pakufamba ngatisakata makona tichijamba jamba mabhodha tisina kuzvidzivirira. Vaya vanokurudzirwa kudzoka munyika vachinzi ivai matestiwa 48 hours wokuona kuti hamuna COVID here.
Sei zvakakosha kuti vanhu vavhenekwe?
Zvakakosha izvozvo nokuti munoparadzira utachiona uhu hugova hunokonzeresa kwamuri nehama dzenyu, saka hapana anenge awana kukunda ipapo. Zvakakosha kuti musanopanana nemhuri, musanopanana nehama neshamwari kana nevamwe kumakereke muchifunga kuti mangwara nokuti maita mukoto wokungopinda musina matesti akakwana. Saka zvakakosha kuti tingoita zvinenge zvarehwa zvakurudzirwa zviya anonzi maregulations anotaurwa nehurumende, malevel 2 regulations anenge achinzi aiwa ngatifambe kuchakachena uye ngatifambe nenguva dzakatarwa, uyewo ngatizvidzivirire tipeke mamaski pakugarisana paya, nyangwe mudzimota, nyangwe mumabhazi tigarisane takaita social distancing, patinoungana toitawo social distancing saizvozvo, uye tichisanitaiza maoko edu regularly.
Zvinenge zvichiitwa seizvi?
Tichigeza maoko edu nemvura nesipo kakawanda, zvinoita kuti tisabatira utachiona hweCOVID-19. Zvakakosha izvozvo kuti ini ndisava munhu ndisingazivi ndisina kutestiwa ndonopa vemhuri yangu ndichifunga kuti ndavashanyira pamufaro wegoredzva. Zvakakosha kuti tizvidzivirire, zvakakosha tidzivirirewo hama dzedu nemhuri dzedu, uye kuti pakupedzisira tichingonamata kuna Mwari naJehovha kuti vatichengete patinenge tichifamba tichiungana nokufara navamwe.